Jonga gwaro iri igwaro rakanzi nechirungu iNational Consensus Call. Riri kukokera nhengo dzedu kana kuti vatendi nevanhu vese zvavo vemuZimbabwe kuti vaongorore kuzvidzana kwematambudziko akawanda atinawo mukati menyika. Tine vavariro yokuti tingamagadzirisa sei zvisina mapopoto mukati.
Zvii zviri mugwaro iri uye rinotaura pamusoro pei?
Gwaro iri rinotaura pamusoro penyaya yemadambudziko abuzvikamu zvishanu. Chekutanga rinotarisa pamusoro penyaya yenyaya dzatingati dzinoda immediate attention kana kuti atingati ma emergency issues. Zvimwe zvachona zvakurudzirwa zvamutswa nenyaya yeCovid-19, madambudziko arimo muzvipatara. Zvimwe zvinhu zvachona zvinoratidza madambudziko arimo muzvikoro. Zvimwe zvachona zvine chokuita nenyaya yenhamo mumagariro avanhu, mvura mudzimba, nyaya yekushaya zvekudya zvakakwana nezvimwe zvakadaro. Atingati mahumanitarian challenges. Rinoenda zvipechipiri, rinotaura pamusoro penyaya yemamiriro eupfumi hwenyika, kana kuti atingati issue yeekonomi, kuti zvingaitwa sei kuti upfumi hwenyika huvandudzwe nenzira yokuti vanhu vese vanenge vachiwana chavangabata, kana kuti atingati an inclusive national economic vision on the basis of a shared or a new national contract. Inoenda panyaya yechitatu ichitsvaka nzira dzokuti tingaita sei kuti ukama hwedu hurapike. Maronda atinawo, kutsutsumwa kwose nokunyunyuta kwatinako kwezvinhu zvakaitika munguva yapfuura nezvimwe zvichangobva mukuitika. Tingaita sei kuti tivake maronda iwawo uyezve kuti pasazova nenyaya yekuti maronda aya anomukazve. Chechina inyaya yekuti tingaita sei kuti bumbiro redu remitemo rive neupenyu uyezve munhu wose afambirane nebumbiro remitemo iri uyezve nokurikudza nenzira yakafanira. Chekupedzisira inyaya yeukama hwedu navanhu vekunze, kuti hungaitika sei kuti hurapike ukama uhu. Zvinhu zvakaita sokuti masanctions zvipere, asi nezvinhu zvinomakonzera masanctions aya zviperewo. Ndo zviri mukati megwaro iri. Roita proposal kana kuti kukoka kukuti tingaita sei kuti nyaya idzi dziri shanu dzigadzirisiwe nenhaurirano dzinoincluda maZimbabweans ose.
Saka izvi zvinozobatsira sei veruzhinji, Reverend Dr. Mutata?
Vajonga kandemiri, kana tikabudirira muprocess iyi yokuti vana veZimbabwe vanosangana pakunzwisisa madambudziko atakatarisana nawo, tikakwanisa kumareva namashoko akafanana, tikakwanisa kunzwisisa kwaanobva, uyezve tikawana nzira yokuti vana veZimbabwe vabatirane pamwe chete kuti vawane solution yavo nenhaurirano dzezvokwadi. Nyika yedu inomuvha kubva pane chimwe chinhano kuenda pane chimwe chinhano, Jonga. Izvi zvinogona kuitika hongu tichibatsirwa navanhu vekunze, asi kana kuri kuti isu takomita semaZimbabweans kupinda muprocess iyi yokuvaka econsensus on how we understand problem uyezve kuti ngaisolva sei, nyika yedu inomuvha ichienda kumberi. Ndiyo kokero yedu yatiri kuita kuvana veZimbabwe, kuti ngatizvitsvakirei mukana wokuzvirapira nyika yedu, kuti vamwe vanhu pavanotibatsira vatibatsire, isu tichikwanisa kuzvibatsirawo. Saka tiri kufunga Jonga kuti kana tikatanga prosesi nyika yedu inorapika, zvinhu zvakawanda zviri kutinetsa zvikapera.